mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 Gumiguru October 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti zvichanetsa kuti Zimbabwe ibaye vanhu mamiriyoni 10 nhomba yeCOVID-19 gore risati rapera. Sangano rePassengers Association of Zimbabwe rinokurudzira kuti vanobhadhara kushandisa michovha nemabhazi nemari yekunze vapiwe chenji yavo nemari yekunze. MuAmerica, kambani yeFacebook iri kupomerwa mhosva yekukanganisa pfungwa dzevechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rinoona nezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvichanetsa kuti Zimbabwe ibaye vanhu mamiriyoni 10 nhomba yeCOVID-19 gore risati rapera. Izvi zvakatarwa negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau mwedzi wapera kuti bazi rezveutano riri kuda kubaya huwandu uhu hunova zvikamu 60 kubva muzana hwevanhu mamiriyoni 14 vari munyika. Zimbabwe yakawana imwe nhomba inoda kusvika miriyoni imwe chete kubva kuchirongwa cheCovax, mubatanidzwa weCoalition for Epidemic Preparedness Innovations, the Vaccine Alliance, UNICEF neWorld Health Organization, zvichireva kuti nhomba dziri munyika dzadarika mamiriyoni 13. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMadzorera.
Mamiriyoni 10 evanhu kuti vabayiwe nhomba hatifi takasvika gore risati rapera, kusvika hurumende yachinja maitiro nemafungiro ayo.
Zvii zvinoda kuchinjwa pachii chiri kuitwa nehurumende chaisingafaniri kunge ichiita, Dr. Madzorera?
Pari zvino hurumende iri kungokonsentireta pakutaura kuti izvo hei vanhu vakabatwa nechirwere nezuro ndevakati, vanhu vakaiswa muchipatara ndevakati, vanhu vakafa inhamba yakati. Information iyo yakanakira isu tee ichida kuongorora tichingostadhawo zviri kuitika. Haina kunakira vanhu vari kuda kunobayiwa nhomba. Vaccine hesitancy yakawandisa iye zvino mumacommunity edu.
Munorevei apa kana muchiti vanhu vari kuzengurira kubayiwa nhomba kana kuti vaccine hesitancy?
Kachiti vaccine hesitancy tiri kureva nyaya yevanhu yokuzengurira kunobayiwa nhomba. Vanhu vari kuzengurira nemhaka yekuti vane mafears asiri kuadreswa nehurumende. Panze pokuwesta time achipa vanhu data rakadero, ratokwanisa kuwana nedzimwe nzira dzakawanda wanda. Ngavapindure mibvunzo yevanhu yavanayo. Munhu ane BP anogona kubayiwa here? Munhu ane shuga anogona kubayiwa here? Zvaita sei? Munhu akazvitakura anogona kubayiwa here? Munhu ari kuyamwisa anogona kubayiwa here? Votaura nzvimbo. Ndiri kusangana nevanhu vakawanda. Indozviziva kuti izvo hurumende yakati ngatibayiye vanhu vane nhumbu nevari kuyamwisa. Asi ndiri kuona vanhu vakawanda vane nhumbu nevari kuyamwisa vari kuuya vachikomplaina kuti tadzingwa kumakiriniki.
Vaanenge vachiti zvaita sei?
Zvanzi hatikubayei nokuti mune nhumba, hatikubayei nokuti muri kuyamwisa. Kureva kuti hurumende haina kutombotraina vanhu vayo vairi kushandisa kubaya nhomba idzodzo. As long as tiri kuita izvozvo hatiisvike 10 million. Hurumende haisi kutipa mafigures ekuti izvo nhomba iri kushanda zvakadini, efficacy yenhomba iyi. Vanhu ndozvavaroda kunzwa kuti iri kudzivirira here vanhu kana kuti tiringobatwa kumeso, vanhu vachingotsvaka nzira yekudya nayo mari isiyo tichingojungwa. Then nyaya yemaadverse events following immunization, vanhu vanoda kunyaya yekuinzwisisa.
Mungatsanangura here ipapo apo pane vanoti vakabayiwa nhomba votanga kunzwa kudzimbikana pane dzimwe nhengo dzemwiri yavo?
tikusangana nevanhu vari kuuya vachiti ndakaita adverse event yakati ndikutorwara so wakaripota here clinic handina kuripota vanhu vamwe havasitomboziva kuti vanofanira kuripota kana vaita adverse event following immunization and then hatisi kuwana mareports kubva kugovernment yacho yekuti vanhu vakaripota vakawanda so zvavakarwara nazvo ndezvakati izvozvo ndo zvinopa vanhu confidence vakaziva kuti zvehurumende iri kuziva zvinobata vanhu kana vachinge vabayiwa nhomba zvinovapa confidence yekunobayiwa vachiziva kuti izvo any dambudziko rinouya ndokona kurapiwa ndokona kuitwa rehabilitated ndikarapiwa ndikabetserwa so 10 million ichanetsa kusvika kana tichishandisa mafungiro nemaitiro ari kushandiswa nehurumende yezvino anofanira kuchinja
vaimbo vagurukota rinoona nezveutano Dr. Henry Madzorera vange vari parunhare kukwekwe naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu 35 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 6,627. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nezana rine 23,000. 131,129. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru zana zvine 11 3,111,800. 3,111,885. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 300 zvine 12 3,312,337. 2,312,337. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano rinomirira vanoshandisa michovha nemabhazi rePassenger Association of Zimbabwe rinoti rinoda kuti vemichovha nemabhazi varambidzwe kubhadharisa vanhu nemari yekunze vachivapa chenji yemabhonzi emuZimbabwe. Mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanirwa kuudzwa vasati vabhadhara kuti vachapihwa chenji nemari yemunyika. Vativo chimwe chiri kunetsa vanhu kubhadhariswa mari dzembatya dzavo, asi kana dzarasika vorambirwa kubhadharwa kurasika kwezvinhu zvavo. Tabata vaGoliath kuti vatiudze zvizhinji.
Matambudziko atakatarisana nawe isu mavafambi matambudziko echenji kana tine mari yekunze senge mayusa. Tinokwira bhazi zvakanakisisa tozotasvika kwatinge tasvika uku tinenge takunzi tine mabhondi apa reti yatinge takatarisira haisiriyo yatinopuwa. Hatiudzwe kuti hatina chenji, tinonzi achenji ndinayo. Taburuka ndopanotanga kusawirirana na kondakta. Kondakta kana achinga atozobata mari yako haumugoni, anotokudza ndo mari iripo, hapana zvandingaite. Saka chingipe yakachinjika kana mune yakachinjika. Asi pandakwira bhazi handina kuudzwa kuti vabereki isusu mari dzatinadzo imari dzemunomu, tine bhondi tichazokupai neimwe yekunze yatina yeshomanana. Chenziri kunetsa isusu tinonzwa kurwadziwa notita asina kuudzwa chokwadi panyaya dzechenjisi. Tinokukwira tonyorwa chenji patiketi. Ndo nyaya dziri kuitika idzodzo.
Saka vaGoliath, zvoitwa sei? Chii chamunoda kuti chiitwe nenyaya iyi?
Izvi zvinofanira kunge zvichigadziriswa panyaya yechenji vanhu vachiwirirana vasati vakwira kana bhazi kuti inichenji handina, asi ndichabasanganidza mari yandichakupai nereti yakati yakati. kuti vanhu vasafunge kuti vari kubatirirwa. Zvakawanda zvatiri kusangana nayo nezvazvo. Nyaya dzemalagaji, malagaji anochajiwa. Amwe makambani kana malagaji akanga arasika kana kuti aburitsirwa pasipo, tisi kukwanisa kunge tichipuhwa mari kana kuripwa palagaji idi inenge yaburutswa kana kuti yarasiwa munzira imomo nevanenge vaburutsa vanhu mhanya kuzoburutsa vanoenge vachishandira kambani idzodzo mumarodhi imomo avanonzi anahwindi. Saka ndezvimwe zvinhu zviri kuti zviri kunetsa sevafambi zvatoda kuti zvinge zvigadziriswa futi nekuchajwa kunenge kuchiitwa malagaji. Zvinoreva kuti vabvuma kuti vatambira lagaji uye zvakare vabvuma kuti kana yakarasika vacharipa.
Avo vange vari mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7. Hurumende yeBotswana yakaumba commission ichaongorora kubiwa kwezvipfuwo uko kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda yeBobirwa iyo iri pedyo nemuganhu weBotswana neZimbabwe kumabvazuva enyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Komisheni iyi iyo yakagadzwa zviri pamutemo nemutevedzeri wemutungamiri weBotswana Vasilamba Tsokwane nechitatu sondo rino inosanganisira mauto nemapurisa enyika iyi. VaGabriel Sieletso, avo vaimbove mukuru wekomisheni inoona nezvekufambiswa kwesarudzo muBotswana, ndivo sachigaro wekomisheni iyi. VaSieletso vaudza Studio 7 panhunhare kuti basa ravo nderekuita tsvagiridzo yedambudziko rekubiwa kwemombe nechinangwa chekuona kuti ndianani vari kuita umbavha uhu.
Tichatangira pakuita tsvagiridzo kuti kune kubiwa kwezvipfuwo mubvunzurudzo yatichaita kuvapfuyi vemunharaunda iyi. Mushure mekuita tsvagiridzo iyi, tichaedza zvakare kuziva kuti dambudziko iri rakauya sei.
Kuburikidza neongororo iyi, VaSieletso vati komisheni yavo iri kutarisirwa kuburitsa pachena kuti kune varime vakatiza munzvimbo iyi here mushure mekupfuyiswa neumbavha uhu, uye kuti umbavha uhu uri kukanganisa sei ukama weZimbabwe neBotswana.
Chiri kuenda kubhobhirwa kunoita ongororo ichaburitsa kuti chii chaita kuti musoro uteme. Kana tapedza kuita tsvakiridzo, ndipo patingatanga kunongedza vavakidzani vedu veZimbabwe kuti ndivo vari kuba zvipfuyo.
Vatu vekomisheni yavo iri kutarisirwa kupeta basa rayo musi wa30 Mbudzi usati wasvika, uye ichange ichishanda nemumiri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Mukono weShuro, sezvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzi ndizvo zviri kuita ukororo uhu.
Tarayirwa kuti takafanira kuita mushandira pamwe nemumiriri weZimbabwe muBotswana, nokuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzi ndizvo zviri kuita umbavha uhu.
Mukuru anoona nezvematongerwo enyika nekuvandudzwa kwoupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vaudza Studio 7 kuti komisheni yakavhakachira vamukono weshure nemusi wechitatu nechinangwa chekuvasuma nyaya iyi.
Tinoruzivo rwekomisheni yakadomwa kuti iite ongororo maringe nekubiwa kwemombe kuBobhirwa. Semuzinda tichashanda nekomisheni zvakanaka sevavakidzani.
VaChimina vati vamukono weshure vakavimbisa komisheni kuti vachashanda nayo zvakanaka sevavakidzani, uye muzinda wavo uchaita zvese zvaunogona kuti ongororo iiburitse chokwadi. Mutungamiri weBotswana vaMukwesi Masisi vakashanyira nzvimbo yeBobhirwa nguva pfupi yapfuura, vakapika kuti vachatorera vanhu veZimbabwe vari kuba mombe matanho akaomarara. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi wemutemo paUniversity of Botswana vaSamson Guwadzimba vanoti vanhu vakawanda vari kuita zvoumbavha nepamusana penhamo iri kukonzerwa nekushayikwa kwemabasa muZimbabwe. Botswana ine makomiti anodarika 150 anoona nezvekudzivirirwa kwekubiwa kwezvipfuyo, ayo anoshanda nemapurisa mumatunhu aanenge ari. Gore rakapera zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvakazvindikitwa zvikafa, zvimwe zviviri zvikaitwa kafira mberi, mushure mekunge varimwe munzvimbo iyi vavapomera mhosva yekuba mombe nembudzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nawo anasi. Zimlive.com rinoti bato rinopikisa reMDCT riri kukurudzira hurumende kuti sarudzo dzemuna 2023 dzimiswe, richiti kuita sarudzo idzi kutambisa nguva. Sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vanoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa chete kana mitemo yesarudzo kana kuti electoral reforms yapindudzwa. Vakomichi vanoti kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndiro gwara rega rinofanirwa kutorwa. Zimlive.com rakare rinoti Britain yave padyo nekugumidza zvizvarwa zvayo kushanyira Zimbabwe nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica, richiti izvi zvichabatsira mukumutsidzira bhizimisi revabvakure vanoshanyira Zimbabwe. Chronicle rinoti bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwekunze reEnvironmental Management Agency ramhangarira guta reBulawayo kudare redzimhosva, richipomera guta iri mhosva yokutadza kuchengetedza zvakakwana nzvimbo inorasirwa marara. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maone rangu eZimbabwe, situation iri muZimbabwe andonese kuti nyika ichanaka. Nyika iyi yakatorwa namadhuna mutuna, vanhu vakatore nyika yevanhu vasina kana brain, ende vanhu vanongotasa ivo kuguta mudzimba dzavo, havatasi vamwe kuti vachioka manei kana kuti mhuri iyeyo yavamwe vanhu munyika vari kurarama sei, vari kurarama situation yakanaka here, kana zvese izvozvo havasi kana kuzviona. Zvakaoma. Dei ashaya president nyika yedu yeZimbabwe, dei ashaya zvayo president, tizive kuti inyika isina muridzi ari kuimirira sababa.
Magadi mamukere pastudio 7 mukomata nonoka nevamwe vese, tinokudai, rambai makadaro nebasa renyu, munogona varumbi.
Makadi niko pastudio 7 apo, makadi zvenyu, ini ndinonzi Soko Mukanya. Ilpano pachiredzi apa, aiwa, aiwa. Ndachikumbira kuti mutisvitsirewo shoko redu kune vakuru venyika. Pabhodha paBedbridge apo, tanzwa nenyaya dzeuri. Tanzwa nenyaya dzeuri dziri kuitika pabhodha apo, kuburikidza neumwe murume anonzi Kundisi. Nevamwe vake vanonzi Velos Control. Please, tibatsireivo.
Mamuka sei vashamarare pastudio 7 apo. Ndozviya zvatinogaro taura kuti hurumende haina basa navanhu, hurumende haina basa nanhingi, hurumende iri kushandira muhomwe dzayo. Zvino munoti kana nyika ichitambura zvakadai, vanhu vohwera vachigwano kuti vamugabe ngavafukunyurwe vauye kuHiroshi Eka, zvobva zvomutsa nyika here? Manetswa ari munyika yedu haana unoavona, haana unogona kuatevera, haana unoona kuti dei agadziriswa sei. Vari kugwane zvinhu zvisina pundutso, zvisina chazvinounza kuvana veZimbabwe. Kuvigwa kwavangabe paHiroshi Eka kambe kunotibetserei? Nyika ichitambura kudai, mabhodha akavhagwa, kunongonzi lockdown. Iko zvino taapa levho yakati, dzimwe nyika dzakavhura mabhodha kare kare dzichiitira vanhu vadzo, asi yedu nyika yeZimbabwe takangodai kufunirwa nedengu sezviukwana zvehuku. Zvinorwadza izvi.
Masasei pastudio apa. Ndinongonetseka zvangu nezvinoitika kuZimbabwe. Kwanzi neZanu PF hatigoni kuita diaspora vote because yeconstitutions haititenderi what. Munotevedzawo constitutions yevanhu veZimbabwe maningi vanhu veZanu PF. Zvigamba zvingani zvamakaisa pabumbiro zvisingatodiwi nevanhu. Nokuti apaka munoziva kunde mukaita diaspora kuti munodyiwa nevanhu maelection munoruza. Mava kuti hei constitutions munotevedza bumbiro mutemo seripi ramakatevedzera. Okay, enough is enough. Vanhu veZimbabwe ngatiende kuregista kuvhota, tibvise tsvina idzi. taneta enough is enough.
Asi vana veZimbabwe dai vamunangagovasiyana nekuita kwava nokuti tarisa kuti maticha akaomerwa, manesi akaomerwa, vashandi vese vehurumende vakaomerwa, ivo voti tichazviona next year. Zvinorwadza sei mwana umwe munhu achiudzwa seizvizvi ari pabasa. Ndiye hurumende yeZimbabwe yaregedza kudaro vakomana. Naizvozvo tarisiro yevana veZimbabwe yatingopa nachamisa 2023.
Aiwa isi tiri kutambura tiri muno muSouth Africa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Aiwa tachiona zve. Aiwa penyika yedu yaita zvakanaka, vakomana tadzokera kuZimbabwe, ndanzwa nenhamo. Izvozvi nditori muCape Town chaimo chaimo, but ndoita kunge ndiri kuZimbabwe. Ndiri kunonga svosve nemuroma akomana. Vanhu ngatidzokerei kuZimbabwe tinovhota. Aiwa achamisa ende pachigaro. Tanzwa nenhamo akomana. Aiwa.
Makadii vatungana veStudio 7, makadini zvenyu. Ndini Marshall, ndirikutaura ndiri kuno kuSouth Africa. Makadii mukoma Gibbs tuve pachirongo apa, ndiri kunzwa muri kutaura. Nomuna ari kutaura ari kutaura nhema uyo wekuti nyika yake iri raiti. Nyika yaora inotonzwisa tsitsi. Dai yanga yakanaka Zimbabwe inotongwe jekerere, dai vanhu vasingatizi zvavari kuita. Kutiza mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vari kutiza munyika. Nyangwe dai uri baba chaivo vane pfungwa dzakati kwesere, ukaona vana vako vachitizira kuno umwe musha womunhu anoera mutupo usiri wako, ziva kuti pane zviri kuvora mukati memusha wako.
Ndiri kuona kuti Zimbabwe iri kunhonga sose nemuromo. Munangagwa haana chaari kutonga pachigaro. Munangagwa ari kukoniwa kutonga nyika. Ngaasiye matumu ainde pane anoziva zvaanoita. Mukatarisa izvozvi, mukanatso kutarisa, Munangagwa ana kana basa rakamutsa muZimbabwe, kana jobu kana hwani rakamutsa muZimbabwe, asi kuzvibatsira iye, haasi kubatsira nyika. Munangagwa takatongomirira 2020 kuti tizvidhakwise. Tozvidhakwisa kana zvikaramba zvakadai. Vanhu vari kutambura munyika yeZimbabwe, Munangagwa achimbochinja maitiro, nyika iri kuzvitonga yoga.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakuru vekambani yesocial media yeFacebook nebazi rayo reInstagram vanotarisirwa kubvunzurudzwa zvakare mangwana chipiri nemasineta muWashington DC. Zvondorapera, masineta akashedza vakuru vekambani iyi kuvabvunzurudza pamusoro pekuti kambani iyi yakaziva kare kare kuti Instagram iri kukonzera kunetseka mupfungwa kwevanasikana vari pasi pemakore 15, avo vanonzi vamwe vavo vave kunetseka nekusagadzikana kwepfungwa uye vachizvitarisira pasi, vachizviona sevasina kunaka kana vachizvienzanisa nemifananidzo yevamwe inobuda pasocial media apa. Facebook, iyo yakanga ichida kuparura Instagram yevadiki ava, yakabva yazivisa kuti yombomira kuita izvi. Senata Richard Blumenthal vedunhu reConnecticut vakaudza vakuru veFacebook kuti pane umbowo hunoratidza zviri kuitwa neFacebook neInstagram kune vechidiki, asi Facebook yanga yakaviga umbowo uhu. Tabata nyanzvi mune zvekutapa nhau nezvekufambiswa kwemashoko vachidzidzisa paTexas State University kuSt. Marcos muzvinafundo Priska Ngondo kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi. Tikatanga nekuvabvunza kuti chii chiri kuvimbiswa neFacebook panyaya yokushandiswa kwesocial media yavo nevechidiki.
Facebook vanga vachida kulauncha for Instagram platform yevana vadiki, but that was not really going to protect them. Saka kana ichiti ichagadzirisa mashandisiro anoitwa social media iyi kuti vachengetedze vana vadiki, inoreva kuti ichamira kucollecta information yevana vechidiki. And hopefully vanoita more diligent kuti vakaona vana vechidiki vachiposta vachiita suicidal ideation vachinyora kuti vari depressed, then Facebook inogona kuvasendera ma resources that can help them, but kuprotect privacy yevana vechidiki and providing more information about so that vana vechidiki are social media literate.
Chii chinotyirwa kuti chinokanganisa vechidiki paFacebook nepaInstagram?
Chinotyirwa kuti chinokanganisa vechidiki paFacebook ndechekuti vechidiki, especially vasikana, ma teenagers, kuti self-image yavo is harmed because varikuona ma pictures, ma edited pictures ema models nema celebrities, ivo vofunga kuti havana kunaka sema celebrities ivo, saka zviri kunetsa panyaya dzeself-esteem neself-harm.
Kana zvichinzi Facebook yaizviziva kuti bazi rayo reInstagram rinokanganisa pfungwa dzevechidiki, zvinorevei? Vari kuti chinyi apa?
Kana zvichinzi Facebook yaiziva kuti inokanganisa pfungwa dzevechidiki, zvinoreva kuti vanga vachicollecta information yevana vari under 13 years, vachicollecta information yavo vachizoona kuti vamwe vana vaiita masuicidal thoughts vachizvinyura paInstagram, but Facebook nepaFacebook, but Facebook neInstagram hapana zvavakaita kuti vabatsire ivo vana vachona. And mapictures nemavideos again anopostwa nevanhu vechikuru paFacebook nepaInstagram anopa vana vechidiki belt self image and nema unrealistic expectations about hupenyu.
Chii chiri kuitika kune vechidiki ava, Professor Ngondo?
Vana vechidiki ava vari kutadza kunzwisisa kuti Facebook neInstagram zvinofamba sei, and pamusoro pacho Facebook iri kucollecta information yevana ava kuti izoishandisa for future marketing plans, but again vana havana ma-realistic expectations self-image, and saka zviri kukonzeresa vana kuti vaite depressed or vade kuita suicidal because vari kufunga kuti havana kunaka sevanhu vavanoona paInstagram and havasi as popular.
Pane yambiro yamungapa vechidiki here pamusoro pekushandisa social media?
Yambiro yandingapa vechidiki pamusoro pekushandisa social media ndeyekuti unofanwa kuziva kuti zvinhu zviri pasocial media zvimwe hazvisi realistic. Vanhu vanoshandisa maediting tools nemafilter, so the reality does not match zviri pasocial media. Unofanwa kuziva kuti, and vamwe vanotaura nemaparents avo as well, kana vachiona zvinhu zviri pasocial media zvavasikanzwisise, kuvabvunza kuti vabereki sei izvi zvakamira. So and I think vabereki also need to be active participants muupenyu mevana vechidiki, but vana vechidiki should also learn to be media literate, vachiziva kuti vanhu vanoedita mapicture, vanoedita mavideo, vanoita airbrushing, vakapfeka makeup, vakapfeka hembe dzavanenge vapuhwa nemabrand. So upenyu hwemunhu wepaInstagram typically hausi upenyu hwake in real life, and vanofanwa kuita be able to distinguish that. And really at the end of the day, you know, semwana wechidiki, you're not an Instagram model, so usazvinetse nezvinhu zvakadaro.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekutapa nhau nezvekufambiswa kwemashoko, vachidzidzisa paTexas State University yeSt Marcos muzvinafundo Prisca Ngondo, vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti zvichanetsa kuti Zimbabwe ibaye vanhu mamiriyoni 10 nhomba yeCovid-19 gore risati rapera. Sangano rePassengers Association of Zimbabwe rinokurudzira kuti vanobhadhara kushandisa michovha nemabhazi nemari yekunze vapiwe chenji yavo nemari yekunze. MuAmerica, kambani yeFacebook ichamiswazve mberi kwemasineta mangwana kuti itsanangure zviri kuitwa nekambani iyi kune vechidiki pasocial media. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.